Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete, kana kuti 7,711.
Kana tichinge tava nechibvumirano tinenge takanyorwa pasi, tinotibatsira izvozvo isusu kuti tive kwatiri kuenda nekwatiri kubva, uye tive vanhu vanoita hold each other to account, kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chii chatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ienderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
Chibvumirano chekurwisa uori muZimbabwe chinonyereranwa pakati pedare reparamende, Transparency International Zimbabwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura mangwana pamusangano weUnited Nations General Assembly. MDC Alliance yakwanisa nhasi kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Sikala vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete, kana kuti 7,711, zvichitevera kubatwa kwevanhu vashanu nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava vose vanga vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 26. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ana makumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 5,979, zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nemumwe chete nezuro wakare. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nevatanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,506, vachiri kurwara. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nechimwe, kana kuti 31,861,000, vabatwa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nezvitanhatu, kana kuti 976,000 pasi rose. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora zvechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe, kana kuti 7,099,000, uye vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nezvishanu, kana kuti 205,000. Masangano eZimbabwe Anti-Corruption Commission, kana kuti ZAC, Transparency International, kana kuti TIZ, pamwe ne dare reparamende reNational Assembly, nasi anyorerana chibvumirano chekuita mushandira pamwe pakurwisa uori uhwo hwaiukanganisa upfumi hwenyika. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Chitaura pakusainwa kwechibvumirano ichi pakati pezak TIZ nekomiti yeparamende inoona nezvekurwiswa kweuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption APNAC mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vati pane humbo hunoratidza kuti nyika iri kurasikirwa nemazana nemazana emamiriyoni emadhora pagore nekuda kweuori. Vati nekuda kweuori gore rapfuura Zimbabwe yange iri panhamba 158 kubva panyika zana nemakumi masere pachikero cheuori cheTIZ. Vati izvi zvinofumura chimiro chenyika uye zvakashata zvikuru sezvo zvichitadzisa nyika kubudirira sezvo mabhizimisi vekunze vasingafarire kusima mari dzavo munyika dzine uori. Sachigaro vezak Justice Lois Matanda Moyo vati kunyange hazvo vari kuedzana pose pavanogona napo kurwisa uori, basa ravo rinokanganiswa nekuti hapana mitemo yakasimba inoita kuti vaite basa ravo nemazvo. Vati panodiwa mitemo inoita kuti zvive nyore kuti komisheni yavo ikwanise kutora mari, hupfumi nezvimwe zvinenge zvawanikwa pashandiswa uori. Amai Matanda Moyo vati zvapave nechibvumirano ichi vanovimba kuti paramende ichadzika mitemo inorerutsa basa ravo mukurwisa uori. Sachigaro veAPNAC amai Priscilla Misahera Mushonga vati chinoita kuti zaki itadze kuita basa rayo nemazvo mitemo isina kusimba kana kuti mitemo isipo zvachose, uye izvi ndizvo zvinofanira kugadziriswa.
Manzwa tichaura mitemo yeusuro yekuti munhu kana ane zvaanoziva ano akakuudza munomu anoprotectwa sei. Nokuti kazhinji kazhinji chinoenza ndechekuti vanhu nyaya vanenge vainadzwa chizvizivo, asi obva achipa kuti zvino ndikazvitaura ndinosara ndiri mupenyuwo. Saka tinofanira kunge tichigadzirisa ipapo pacho kuti munhu anenge atinyevera panyaya dzecorruption iye wachanochengetedzwa zvakaita sei ndochekutaura. Chechipiri yatiri kuda kuti tinatsoongorora inyaya yemari, vanhu vakaba mari vakazvibudisa kunze kwenyika. Zvatatichitaura paipezvo kuti tikatora mari dzese dzabuda munyika munomu hatimboda kuti tinoda imwe development aid kana zvemasanction zvatitore zvatimbotaura nezvakaa.
Vati vanhu havachina vimbo nemasangano akaita sana ZAC, mapurisa, National Prosecuting Authority nekuti hakuna zvikuru zviri kubuda pamabasa avo.
Mukatarisa Controller Auditor General munenge mutori nemazita ekuti uyu ninge akaita zvakati uye ninge akaita zvakati, asi hapana chiri kuitika kwava. Ende kusunga hakuna zvakunonyanya kubatsira nokuti munhu anobvuma kuti handisungei zveyu 2-3 years iye achiziva kuti akabuda after 2-3 years zvinhu zvake zvinge zvakaita sei zvakamugarira zvakanaka. Saka chikuru ngachitorei. Asset recovery for us is the biggest point.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muTIZ vatafadzwa chikumbu vati kunyange hazvo vange vagara vachishanda neparamende nezak chibvumirano chanhasi chasimbaradza ushamwari hwagara huripo.
Asi tinoona kuti kana tichinge tava nechibvumirano chinenge chakanyorwa pasi chinotibatsira izvo isusu kuti tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva, uye tive vanhu vano ita word each other to account kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chicha tinokwanisa kuita kuti nyika yedu yenderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
TIZ inoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemadhora anodarika bhiriyoni rimwe chete kuamerica gore rega rega kubva muna 2016 nekuda kweuori, uye vashandi vehurumende ndivo vari kunyanyoita uori hwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutezeri wasachigarwa veMDC Alliance vaJob Sikala vaburitswa nhasi musungwa zvitevera kubhadharwa kwaitwa mari yavo yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaSikala, avo vanova zvakare mumiriri wezengeza West muNational Assembly, vakapiwa mukana wekubhadhara mari iyi nezuro, asi mutongo uyu wakapiwa nguva yapera, izvo zvakapa kuti bato ravo ritadze kubhadhara mari iyi. Zvisinei kuti VaSikala vakanga vapiwa mukana wekubuda mujeri, vakabva padare repamusoro vakaiswa ngetani mumakumbo. VaSikala vakasungwa musi wa21 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yeukurudzira kuratidzira. Pamutongo wekuti vabvise mari yechibatiso, mutongi wedare Justice Eric Kandewere vakati VaSikala havabvumidzwe kuisa zvinhu pasocial media kusanganisira mavhidhiyo ane mashoko anogona kupara mhosva. Justice Ndevere vakatiwo vasikala vanofanira kuzvipira katatu pasvondo kumapurisa epa St Mary's uye kuti vasapinde muma WhatsApp group vachikurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa nasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pakuvhura zviri pamutemo musangano weUnited Nations wegore rino. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura mangwana masikati kuGeneral Assembly. VaMnangagwa sevamwe vatungamiri vachataura vachishandisa michina yechizvino-zvino kana kuti virtual address vari muHarare. Vatungamiri venyika vakawanda havasi kuenda kumuzinda weUnited Nations kuNew York semakore ose nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Dingindira regore rino rakanangana neramangwana renyika dzose uye sangano reUnited Nations richikurudzira kubatana mukurwisa denda reCOVID-19. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vari kutarisirwa mangwana kukurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica, sangano reEuropean Union nedzimwe nyika dzakabudirira. Mutungamiri weSouth Africa vanova zvakare sachigaro weAfrican Union Vasiru Ramaphosa vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe apo vakambotaura kuUnited Nations neZuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza.
Zvine zvitane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica, zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvo zvinei United Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa naPresident Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri ku kanganisirwa pane zviri kuitika izvi. Unozviziva futi iwe kuti SADC yakatora matanho ekuti zvirango izvi zvibviswe, ende ndosaka tichipemberera iye zvino muna October kuri kubviswa kwemasanctions aya, chidano chakatorwa neSADC. Saka zvinotendwa zvikuru zvatiri kuitwa isu nemutungamiri weSouth Africa nekuti takavakidzana naye, ende unofanira kuzviziva futi kuti masanctions iwawawa ari kutokanganisa mamiriro hupfumi munyika dzeSADC.
Mungatsanangura here ipapo?
Nenyaya yekuti Zimbabwe inodyidzanawo nenyika dzakaitenderedza. Saka ndosaka vari kukurudzira kuti masanctions aya abviswe. Tinotenda zvikuru kuti nyika dzese dziri muAfrica, nyika dzese dziri muSADC dzinoti supporta panyaya iyoyi, kusanganisira nyika huru dzakafanana neChina neRussia dzinoti supporta. Saka
muri kutarisira kuti nyaya iyi icharamba ichisimudzwa here kumusangano uyu?
VaMnangagwa vachataura futi panyaya iyoyi yekuti masanctions awa asina kuiswa pamutemo, atinoti muchirungu illegal sanctions, anofanira kubviswa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza veZANU-PF vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira, nekuti tinoziva kuti nerimwe divi Zuro ndiZuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa, inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu, uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero zvekupedza huori nezvimwe.
Ko zvirango izvi zviri kunzika ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika umu vaMavhinga?
Zvekunzi masanctioni akapomerwa kuvakuru veZANU-PF nehurumende vashoma ndiwo avhiringidza zveupfumi hwenyika ndezvemugotsi matsuro. Chokwadi tinochiziva kuti dambudziko guru riri muZimbabwe idambudziko reuori, idambudziko rekuba mari yenyika, uyezve idambudziko rekuti vakuru vanoramba vakambambashira panyaya yemasanctions isina kana nematuro ose.
Ko zviri kunzioka zvirango izvi hazvisi pamutemo nekuti hazvina kupuwa ropafadzo neUnited Nations?
Sangano guru reUnited Nations harinei nemasanctions aripo acho iwayo, nekuti inongova nyaya yekuti Zimbabwe ipedzerane neAmerica pane zvavanenge vakatarirana. Hachisi chokwadi chiri kutaurwa navaparadza kuti masanctions haasi pamutemo, nekuti nyika nenyika inoita zvainenge yada. Inogona kutemera ani naani ngana nangana zvirango maringe nezvavanenge vachiona. Iyo Zimbabwewo kana ikafunga kukurudzira kodzero nenzira yekutemera vamwe zvirango inogona kungozviita. Hapana chinorambidzwa.
Saka poitwa sei neZimbabwe vamavinga?
Vamunangagwa kuti varambe vachingotaura nyaya yemasanctions. Hazvina shumo yazvinopa, nekuti chakakosha ndechekuti ndezvipi zvakanakira nyika iko zvino. Nyaya yekodzero, nyaya yekupedza nzara munyika, nyaya yekupedza huori munyika, kuti vari kumusoro vasaba mari inofanira kunge ichibatsira ngana nanganawo zvake mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvino kuzvipatara vana chiremba vana mukoti havana zvikwanisiro nenyaya yehuori. Ndo nyaya chaidzo dzinofanira kunge dzichienda pamberi, kwete kungotaura zvisina betsero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavinga, vari parunare kuBritain. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashora zvikuru nyika yeChina vachiti ndiyo yakakonzera chirwere cheCOVID-19. VaTrump vainge vachitaura pavhidhiyo kugungano reUnited Nations General Assembly nezuro. Vakati China inofanira kutorerwa matanho akaomarara nekukonzera kwayakaita kupararira kwechirwere ichi.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel.
United Nations inofanira kuomesera China nekusataura chokwadi kwayakaita pakatanga kupararira chirwere ichi. China pamwe nesangano reWorld Health Organization iro rinoita serinoshanda pasi penyika iyi yakanyepa pekutanga kuti chirwere ichi chaisakwanisa kutapuriranwa pakati pevanhu. Nyika yeChina iri kusvibisawo mvura nemweya unofemwa nevanhu zvakanyanya kuburikidza nemaindastri ayo.
Asi mumashoko avo mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vakati vainge vasiri kuda kutanga hondo yemashoko neAmerica. MuAmerica ndimo mafa vanhu vakawandisa nechirwere cheCOVID-19. Asi vaTrump vakatiwo America iri pachidanho chepamusoro-soro kutsvaga mushonga wekurapa chirwere cheCOVID-19. Vamwe vatungamiri vakataura nezuro vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance uye vaVladimir Putin vekuRussia. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaongorori veUnited Nations vanoti runyararo muSouth Sudan pamwe neremangwana rakanaka revanhu vemunyika iyi zviri kuvhiringidzwa zvikuru neuori hwadzikamidzi muhurumende. Sangano reUnited Nations Commission on Human Rights muSouth Sudan raburitsa gwaro raro idzva iro raendeswa kuUnited Nations Human Rights Council. Mushure memakore mashanu nyika dzemuEurope dzichinetseka nedambudziko revanhu vari kupinda munyika idzi, sangano reEuropean Union riri kuburitsa urongwa hunomanikidza nyika dzemuEurope kuti dzibatsirane kutambira vabva kure, asi paine urongwa hwekudzosera kunyika dzavo vanhu vari munyika dzemuEurope zvisiri pamutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chiri kushura mare nekurima muriwo wemhando dzakasiyana-siyana, izvo zvave kuchipa raramo yachakanga chisingatarisire muupenyu hwacho mushure mekumboomerwa nezvinhu munyika iyi. VaLioni kuChakanya vanoti vakafunga kuzama nyaya dzekurima mushure mekunge vatambura vari muSouth Africa, kunyange hazvo vaishanda mabasa akasiyana-siyana, asi izvi hazvina kupedza nhamo yavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvekurima muriwo izvi ndakazvitanga mugore ra2016. Takangozvitanga mushure mekunge tatamburawo tiri munyika inoi, tikazama kuti chii chingatipa kuti tirarame. Tikambozama mabasa, tikashanda Saka ndakazowanawo mukana wepekurima ndokubva ndaushandisawo. Muchidimbo ndomatangira ndakazviita tichitsvaka kuti mhuri dzirarame.
Mune vari kukubatsira here muchirongwa chenyu chekurima muriwo muSouth Africa?
Vanondibatsira mukoma zvizvarwa zvekuZimbabwe ndo vanondibatsira. Handina hangu yepemanent worker, tinenge ndine mapart time. Pandinenge ndawandirwa nebasa vanouya vachindibatsira, pandinenge ndichidawo kutemha vanouya vachindibatsira. Zvese zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinondibatsira, saka ndinotenda nawo nerubatsiro rwavanenge vachi.
Matambudziko api amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Matambudziko atiri kusangana nawo pabasa redu iri matambudziko anorwadza. Dambudziko guru rinonyanya kutirwadza ndiri kuti tiri kuatakwa, tiri kupindirwa nembavha. Zvichida vanenge vachifunga kuti tinenge tichichengeta mari mudzimba, zvinova zvisiriko zvavanozosangana pavanozouya. Saka ndingati tikaverenga maoccasions ava 3 times vachitizama kutipindira. Nefuti dambudziko ndoguru iroro riri kunyanya kutishungurudza zvikuru kuru. Uye zvoenda kumatambudziko malogistics, zvinhu zvokuti maybe in the future tichazenge tazvigadzirisawo kana kuri kuti Mwari vatendera. Poita dambudziko rebhoro, panoda kucherwa bhoro, mvura yedu inotishotera. Ndo matambudziko muchidimba ndingangoti ndo ari kunyanyanya kutishungurudza iwaya.
Mukoma kuchakanya kumusha vanobva kupi?
Mukoma kumusha ndinobva kumasvingo. Takaberekerwa hangu muHarare ndikakurira muHarare. Asi kumusha ndinobva kumasvingo kwana Edison zvoku kumajiri uko. Ndo kumusha kwandinobva muHarare ndikakurira hangu muOld Highfield.
Zvii zvamungasiyirawo vangadai vakateerera pane inonguva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Zvaanenge ada kutaurira mhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana-siyana kune nyika dzakasiyana-siyana ndeyekuti tikawana mukana ndatiushandisei nemazvo. Mukana unoita kuti mhuri dzirarame. Tisiye kuita mabasa anenge akaipa zvakafanana nekuba nekutsotsa vanhu, hatina kunaka. There is a lot of opportunity dzekuti tinokwanisa kuti tiraramise mhuri zviri pamutemo, zvakafanana nokuita mabasa emaoko. Wherever kwauri, kana uchinge waona mukana wekuita mabasa emaoko, take that opportunity and use it wisely. Zvinoita kuti kana paunowana chouviri unochidya uchifara, muchiziva kuti ndiri kudya simba randazvishandira. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ngatisaitei mabasa akaipa anotishoresa. Kwese kwatinenge tiri kwakasiyana-siyana, ndinoziva hongu tiri kwakasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana, bati ngatizamei kurarama nenzira dziri pamutemo. Zvikuru-kuru kana munhu ukaona mukana wokuita zvakafanana nefarming, kurima ikoko. Farming iri pakasiyana-siyana, unogona kuchengeta huku dzako. So ndinoencourage ruzhinji rweZimbabwe kuti tishande, tishandise maoko, tiite zviri pamutemo, tisaita zvinoshoresa nyika yedu, tisaita zvinotishoresa isu maZimbabwenzi. Ndatenda zvangu mukoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Valioni kuchakanya vari parunare kuPretoria muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti hurumende inofanira kushandisa kurudziro dzenyanzvi painenge ichitara mitemo inobvumidza vanhu kuungana. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vemachechi kuungana vakawanda panguva imwe chete munguva ino yeCOVID-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende haisi kushandisa tsvakiridzo yakazara pamatanho airi kutora munguva ino yeCOVID-19, izvo zvinogona kuisa utano hwevanhu vakawanda panjodzi. VaMadzorera vati pane machechi madiki zvakanyanya zvekuti vanhu zana vanoshumira vakabatana, izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere cheCOVID-19.
Tuvarongoita zvokungononga mafiga vachingokanda mafiga vasingatiratidze unyanzvi hwesainzi huri sure kwezvavari kutaura. Muenzaniso ndouyo, pane kachechi kaduku duku kanogona kupinda vanhu 40 chete. Chechi iyoyo haibvumirwi kuti vanhu vapakira nemo mavari 100, kuya mamachechi mahombe atinawo muno munyika anopinda vanhu 2000. Machechi iwayo vakanzi pindai muri 500 zvakarurama, nokuti nyaya huru iripo inyaya yesocial distancing. ndonyaya tofana kuemphasize, toemphasize nyaya yekugeza maoko, nyaya yekusakwazisana, kumorosana nokumbundirana kana taya kuchechi, nyaya yekupfeka mamaski, nyaya yekusashea midziyo mukereke. Zvakafanana nokuti kana tichiita chirayiro chashe zviya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vayambirawo vemakereke kuti kuwedzerwa kwehuwandu hwevanofanirwa kuungana hausi mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chapera munyika. VaMatara vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitora matanho anoita kuti chirwere ichi chisapararira.
Kuti chakanyanya kukosha kuramba tichizvichengetedza panyaya dze social distancing, kunge tichisanitaiza maoko nekunge tichipfeka mamask. Magatherings awedzera to 100 hazvirevi kuti izvoni COVID hakusisina or hatichabata COVID.
Sachigaro weAnglican Council of Zimbabwe, Bishop Ignatius Makumbe, vati danho iri rakagamuchirwa nemufaro kunyange hazvo vamwe vari kutya. VaMakumbe vatiwo izvi zvinorerutsira vafundisi kuti vasaita magungano akawanda pazuva sezvavanga vachiita panga pachibvumidzwa vanhu vasingadariki makumi mashanu.
Asi tine mufaro nokuti makereke medu vafundisi vanga vane dambudziko rokuita masevhisi akawanda pazuva, uye tine ruvimbo rwokuti mamanejero vatanga tichiita vanhu 50 vambenge vachibvumidzwa. Tave neexperience yokuti even 100 tinokwanisa kuva maneja zvakanaka.
Munyori musangano reCatholic Bishops Conference, vaFrederick Chiromba, vatiwo vacharamba vachiteedzera zvinokurudzirwa neveutano kudzivirira nhengo dzavo kubva kuCOVID-19. Vachitaura nevatori venhau nezuro mushure medare remakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amaimonika Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vemakereke vanogona kuungana nguva imwe chete kubva pamakumi mashanu kuenda pazana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadii zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira nemwe munoti pachirongwa atete marvelous. Ini ndini Peter Mandebele ndiri kuJohannesburg. Ndinotaurawo pamusoro pecorona ndichiti tinotendawo Mwari kuti vanenge vakuda kutisunungura. Zvinenge zviri kuinda zvichiisa nani kwatiri kuno nekuti nhamba yatina iri kudzikira, uyezve tokuwanikwa tichisunungurirwa malevels. Tichitenderawo kuti zvimwe zvizhinji zvisununguke, asi ndinongoti kuhamanisha Mwari tisarega kusanitaiza, tisarega kugeza maoko nesipo, tisarega kupfeka mamask nekuti chirwere ichi hachisi kupera zvachose. Chirwere chichange chiri matiri kwenguva, saka ngatizvichengetedzei, tichengetedze zvakare social distancing. Ndozouya panyaya yekwedu kumusha pane zvematongerwo enyika. Aiwa, ndinoti Zimbabwe tapinda panguva yakaoma. Hurumende yedu iri kuratidza kuti haina chido nevanhu, chaine chido nacho kuti ivo vawane zvavari kuda kuguta kudya vari vega, vachiparadza upfumi hwenyika vari vega husingasviki kune vamwe vanhu. Nekuti tikatarisa pamazuva apera, takanga takatarisira kuti muvakidzani wedu South Africa paari kuenda kumusha achanoita kuti vawanewo tsiye nyoro dzekuunzwira vanhu vavo tsitsi, asi zvakaratidza kuti havacheuki, havateereri umwe munhu. Tinoona mukuru anotungamirira zinasu achinobato apo paanga achiedza kutaura nevanhu achichemawo, nekuti dai nyaya yarivhenekwa zvakanaka, nyaya yemukomana anonzi Mucheiwa iya akanga akaabductwa musi wa 24 September. Kune vari kuno kuSouth Africa, tinokumbirawo tiende kunobatsirana nevamwe kuvhara bhodha kuitira kuti tigonewo kunzwikwa. Tingatibatsiraneiwo neveEFF vakati vachakwanisa kutibetserawo, vari kuti nzwira tsitsi kuitira kuti tigowana rugaro rwakanaka kumusha kwedu. Haiwa, ngatibudei neruzhinji rwedu, tinovhara bhodha musi wa 24 September. Ndinotenda zvangu kuvana veZimbabwe, ngatizvisunungurei.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi, tirikutarisa zvirikuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kumpandula 2020 ngontungameli nkomo. Endabeni zethu lamhlanje balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 226 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefunyenwe belomkhuhlane lobona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7711.
Kunzima ukuthi uthi kwangona ngehlukanisa ababusayo le-corruption. Iparlamenti iminyaka yonke ngoba asiyo nto phela ungakhumbula kuma-80s. Kwakhulunywa ne-corruption ngama-80s. Wamafonya gumbu. Kodwa lanamhlanje kulokhu kuyinto okuthiwa kwangona lokhu isithwali senzima.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla ilovelane isivumelwano sokusebenzelana ledale lephalamende emizameni yokulwisa inkohlakalo.
Kumna kwaka sisoze sithule abantu baseZimbabwe basokola ngalendlela ba-oppresso ngalendlela ba-oppresso ngayo, because siyayazi ukuthi i-oppression yabo i-oppression yethu sonke sima-Africa. So sithi ma if abakwazi ukusikhulumela abantu baseZimbabwe sikhona sinumsa.
Abenhlanganiso yezisebenzi i-National Union of Metal Workers of South Africa batshengisele esikhohlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe besola umbuso weZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 226 abantu asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefunyene belomkhuhlane lobona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7711. Asebesindile bazinkulungwane phose eziyisithupha 5979. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abedlula isigidi 1,420,629 njalo wabulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lane 34,329. Emhlabeni jikelele khona usuhlasele abayizigidi ezingamachumi edlula amathathu 31,666,012 njalo wabulala phose isigidi esisodwa 972,100. Ngokutsho kwabe Johns Hopkins University yeMelika. IZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye ledale lephalamende kanye lenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe emizameni yokulwisa inkohlakalo. Bekhuluma emkhosini wokulobelana isivumelwano lesi, abameli benhlangothi zontathu bavumelene ukuthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe njalo ilimaza umnotho. Ngokunjalo bathe kumele ilwiswe ngazo zonke indlela. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthe kulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi ilizwe lilahlekelwa isigidi lesigidi zemali ngomnyaka ngenxa yenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Lois Matanda Moyo. Yena okhale ngokuthi imizamo yokulwisa ukungethembeki inzima ngoba ilizwe alilamithetho elukhuni. Isivumelwano lesi silandela ukugwetshwa kwake wabangusibalukhulu weMidlands umnumzana Jason Machaya okweminyaka emine ngomvulo phezu kwamacala enkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo eIbhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
2017 ubaba ophethe ilizwe wathi ngena wathi into zayilwisa yi-corruption. Kade sesiku-2020 ngiyamangala mina kubana inkhona besayinelana kathesi. Ye, kungakhulunywa ngokuthi kuyalungiswa kuyalwisana le-corruption. Inkulumo enhle uma uyitshela abantwana kumveni iy'nkulumo enjengendoda ekhombisa umfazi emthembisa izulu lomhlaba. Wonke umuntu ophila eZimbabwe uyakwazi ukuthi inkohlakalo ngumphefumulo ligazi leza. Ababusayo ungaqeda i-corruption bavuka bewile embusweni. Kunzima ukuthi uthi kwankona ngehlukanisa ababusayo le-corruption.
Abezanu bona bathi ukubotshwa kwabantu abake baba kuhulumende abafana lomnumzana Jason Machaya ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwamacala enkohlakalo kuveza ukuzimisela kukahulumende ukuqeda inkohlakalo.
Asingakukhohlwini ukuthi uJason Machaya waye kulaba ukuthiwa omabona bula ukuthiwa i-G40. So njengoba ebeku-G40 kuvike ephelileyo simbonile ubabe ehambe siyakhalakhala khona le nkabazwe ukuthi kulabanye abamfuna ukumgenqula. So kuyabe kucaca ukuthi mesiye enkabazwe kuvuza ukuthi efice kungala resistance. So omachaya basenkabazwe enkabazwe azitshela ukuthi i-political home yakhe. So uyabe engafuni ukuthi kube lo anyone ongabe ngumuntu ongekho emfolweni. So angikholwa ukuthi singaqheleka singabantu abadala sithi sebeqalisa ukulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo ungabona ukuthi umuntu ubothiwe oyekuzana kumbeni okuzana wabakwazi ukuthi kabothelwa ngi-corruption obothelwe oba ku-faction engasiyo yalaba abanamandla.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo eIbhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Akudingi ukuthi besayinelane lephalamende kumbe lezinye inhlanganiso ngoba vele ngumlando weZimbabwe Anti-Corruption ukuthi aphande indaba ze-corruption. Kodwa esikhathini esiningi sithola ukubana uma kubotshwa izigangi ezi-involved u-corruption kuyabe kuyuxabana kwama-factions kuza no-PF. So ukuze silwisane kuhle le-corruption kuyabe kumqoka njalo kuqakathekile ukubana zonke iziphathamandla zikahulumende zideclare ama-assets ukuthi vele bona balani bakuthola njani. Kwenziwe njalo lokuxwayisisa kokuthi impilo eziphilwa ngabantu ikakhulu laba balezikhundla eziphezulu ziyahambelana yini na lempilo abaziphila esithi i-lifestyle audit. Lokhu mona kumqoka uqakatheke kakhulu kebe kuqakathekile njalo kubana bonke ababalezikhundla kuhulumende ikakhulu ama-MPs ama-ministers labantu abanjalo labo bekhulume ukubana balempahla bani bengangeni ezikhundleni.
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi iNational Union of Metal Works of South Africa bamanyanela bezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu namuhla batshengisela esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe ePretoria beveza insolo yabo ngokubusa ngochuku abathi kwenziwa nguhulumende weZANU-PF. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethule inkulumo yakhe kwabakade betshengisela esigodlweni someli weZimbabwe lesePretoria. Umkhokeli wenhlanganiso esebenzi eNational Union of Mine Workers of South Africa, iNUMSA, umnumzana Andrew Chirwa, uchaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengohulumende wocuku loncindezelo.
Sithi kumnangwaka sisoze sithule abantu baseZimbabwe basokola ngale ndlela ba-oppresswa ngale ndlela ba-oppresswa ngayo, because siyayazi ukuthi i-oppression yabo i-oppression yethu sonke sima Africa. So sithi ma if abakwazi ukusikhulumela abantu baseZimbabwe, sikhona siNUMSA, sikhona sima organization, umsebenzi wethu as part ye international solidarity ukuthi voice yabo izwakale.
Umnumzana Chirwa usole njalo inkokheli zeSouth Africa ezenhlanganiso yeSADC neAfrican Union esithi ziyehluleka ukuxazulula inkinga eZimbabwe ngoba lazo zilesifiso sokucindezela abantu bazo. Isizalwane seZimbabwe njalo umkhokheli wenhlanganiso yeAfrican People Solidarity Network, umnumzana Mthulisi Hanana, uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ekele ukubamba ngamandla uZulu ukuthi agcine esezivikela laye ngodlakela olufana lalolu aluthola uhulumende.
Kulodubo olukhona eZimbabwe, udubo lokuthi abantu kabasavikelekanga, uhulumende okumele avikele abantu uyabathumba, uyababulala, uyabahlukuluza, ubaphatha ngochuku. Uhulumende usebenzisa konke okusemandleni akhe ukuthi abantu bangaphikisani laye. Siyananzelela ukuthi abakhuluma ngobugwelegwele i-corruption bayabotshwa, bavalelwe emajele, bancitshwe i-bail ngenxa yokuthi uhulumende usebenzisa umthetho lesisekelo sombuso ukuhlukuluza hathi ukuvikela abantu beZimbabwe.
Abe betshengisela laba abatshiye ugwalo lwabo lezikhalazo e-ofisini yommeli weZimbabwe. Bathi bafuna inhlanganiso ye-African Union icwayisise bonke abetheswa umlando wokuphula amalungelo oluntu eZimbabwe, njalo beliqiniso lokuthi bayabotshwa bajeziswe. Bafuna njalo umongameli Mnangagwa abotshwe ngokuvumela abezomvikela ukuthumba, ukutshaya, ukubopha nokubulala labo abaphikisana naye. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe esivezwe ngokuthi ngumnumzana Shumba nguye owemukele ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
Sizalukhangela lolu gwalo bese silwedlulisa kuhulumende weZimbabwe.
Iningi lezalwane zakwele South Africa sezethule ukuthukuthela kakhulu ngokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lequla lebandla le-ANC bonke bahambe eZimbabwe baphenduka bengazange bakhulumisane labamabandla aphikisayo lenhlanganiso zikaZulu. Ibandla le-ANC lithi iqula lalo lizabuyela liyekhulumisana lenhlangothi zonke, kodwa akukabi ngitsho lodletshana lokuthi lolu hambo luza kuba nini, loba ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzabavumela yini ukuthi bakhulume lamanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo lontu. Studio 7 ePretoria, Wela South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abalimi bemaNdebeleni sebekhuthazwe ukuthi bathenge inhlanyelo evuthwa masinyane emavinkilini aziwayo alembali yokuthengisa ezokulima ukuze benqabele ukuthengiselwa inhlanyelo esolekayo lokunye okokulimisa. Linkutazo yenziwa ngalesi sikhathi abalimi sebeqalisile ukulungiselela ukulima. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle eZimbabwe, kodwa abalimi ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni okuvele kungani kuhle izulu bakhuthazwa ukuba bathenge inhlanyelo evuthwa masinya njalo bayithenge kumavinkili aziwayo awezokulima ukuze babe lesivuno esihle. Enye yalezi ngcwethi ongumqondisi wabalimisi kugatsha lwezokulima esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba bangayengwa intengo ephansi eyabithengiswa ngayo ngabantu abathengisela phandle kwamavinkili aziwayo.
Kakhulukazi nxa sikhangele isigaba seMathebeleland, siyabe sithi kasiqineni ngezinhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, ezivuthwa ngaphansi kwe-120 days kusukela kuqalisa ukuna kwezulu kusiyafika lapho eliphetha khona. Yebo, kambe sikhangelele ukuthi lonyaka sizathola izulu elingcono, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lenhlanyelo ehambelana lomganga wethu. Sesiyathenga-ke izinhlanyelo emavinkilini, singayibona engani yadula, sibe sesiyengeka siyethenga inhlanyelo ethengiswa phandle. Asinanzeleleni ukuthi ngalesi sikhathi kuba lezigangi ezithatha umumbu wesiphaleni ziwuhuqe njengependa ehlambelana lalo muntu osetshenziswa ekuvikeleni inhlanyelo ukuphehlwa.
Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi abalimi lonyaka basengozini yokuthenga inhlanyelo ethengiswa phandle kwamavinkili ngoba emavinkilini iqanse okwethusayo.
Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga leyo nhlanyelo? Njalo i-US dollar lelo ngubani oliholayo ebantwini beZimbabwe? Oliholayo ngubani?
Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35, umgodlo wamakilogram alichumi i-10 kg. Kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-$3,000 emgodleni we-10 kg yomumbu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulivetok lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuphuma emhlanganweni omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly lonyaka owenzelwa ebulenjini ngenxa ye-coronavirus. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Inkokheli yamazwe achiyeneyo ithumezela imibiko ku-United Nations eNew York efakwa ebulenjini lapho ebukelwa khona nguzulu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umhlangano lo wenziwe ngalindlela. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngesijeziso zenotho ezafakelwa amanye amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani acatshangelwa ukuthi ancedisa uhulumende kundaba zokwephula amalungelo. Umnangagwa ukhangelelwe njalo ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 okuphathelane labesifazana lokunye okuchiyeneyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Isiqokoqela sendaba ku-United Nations ukubana akhumbuze indawo zonke, amazwe wonke, ukubana sidlale umdlalo olingene lokho ngisho phela ukuthi bona i fair play sikhangele indaba ezama sanctions alethwa yi America le EU elizweni leZimbabwe yasilimaza lokwana akulimazi lokho abakusho bona bese they are targeted akulimaza abantu abatargeted kulimaza umkhonomi so nxa kulimaza umkhonomi kusho ukuthi kulimaza umuntu wonke uzulu nje jikelele oweZimbabwe so umongameli bona ngathi akumele sibile hambe ayokhulumisana labo abantu bonke abakhona ngale kubana ake niba basidedele kancane bakhiphe into le okuthiwa ngama-sanctions andubana sesidila ngokunye singabe sidila ngakho into enjengabo-corruption ngapha lalokho okunye ukuyabe kusiehlukumeza ngapha kodwa ama-sanctions lawo ngawaphume ngokuchentsha
ye kodwa abantu bathi ludaba soludala lolo solungani alusasebenzi ungathini ngakhonakho
udaba lama-sanctions alusoze libe ludala lokhu kuphela kukhulunywa ngabantu ababe bengakwazi kumbe ngithi abangalandeli into zomkhonomi imizekeliso miningi eyamankampani angelani le-ZANU-P F angelani labona labo kuthiwa ngababusi aba-targeted abafake kumalisti ama-sanctions abaliswa ukuthi besebenzelana lamanye amankampani lento ezifana nazona leziyana
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU-P F Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Mathula Lusinga odabuka eZimbabwe ehlala kwele Tanzania.
Uza khuluma ngokuthi izinto zomnotho zithuthukile lokuthi benza uhlelo lokuhle lokulungisa izinto ezihlangane leCovid nakho konke amalungelo abantu. Kodwa ke thina njengamaZimbabweans esikwaziyo ukuthi yonke into azabe eyikhuluma izabe ingamanga kulenhlupho eziningi eZimbabwe kathesi abantu kobulawayo abanamanzi abantu kobulawayo ukuthula abakwazi since sathola i-independence abantu babulawa eMathebeleland uMnangagwa nguye owayephethe lolu hlelo lokubulala kwabantu kodwa akafuni ukukhuluma ngakho uzithulele nje akafuni ukuthi asitshele ukuthi kuyini okwenzakala kwabantu kodwa ke ngemfundo zakhe zokubulala abantu akaqedanga manje lamanje njengoba sikhuluma abantu bayahlukunyezwa ekhaya kobulawayo khona ngale kulabantu eluveve abatshontshwayo batshaywa abanye sebanyamalala eGwanda amatshekesha asapotwa ngomnangagwa ahlukumeza abantu nxa abantu besithi bayazimela abantu bahlukunyezwa ngamapholisa lamasosha
ubonani okumele akhulume ngakho kuyini
mina bengifisa ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso atsho ukuthi ukwehluleka kwakhe kumi kanjani ngoba nanku ezomnotho siyazibona ziyehlula nanku ezama-human rights siyazibona ziyehlula nanku ezokuthula ziyehlula
umnumzana Mathula Lusinga uthakazelela ezombangazwe ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kuFacebook kukhasi leVOA Ndebele kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe leChina yilo elenze ukuthi umhlangano weUnited Nations wenzelwe ebulenjini uTrump wethule lokhu izolo kumbiko wakhe kuUnited Nations kwezemidlalo lamhlanje abaqeqeshi bomdlalo wenguqu esigabeni sePremier Soccer League bathi balinde ngamehlo abomvu ukuba asukelane amaqembu adlala kulesi sigaba uJoseph Njanji usipha lolu daba
Ukuphenduka kwemidlalo yenguqu kweZimbabwe kuyindaba esegudwini kulezi nsuku ngemva kokuphuma kwemibiko ethi uhulumende uthe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa kayitsho ukuba kungahlelwa njani ukuba kudlalwe ngendlela evikelekileyo njengoba kulomkhuhlane weCOVID-19. Umqeqeshi weqembu leRangers uKhumbirayi Muthi wekuziva uthi kufanele ukuba imidlalo iqale ngoba bebaningi abantu abaphila ngomdlalo wenguqu.
Zakabathwa zwelo Pahoro Asi zvakanaka chose kuti mitambo
yebo kambe sibanjwe entanyeni kodwa kungamba kuhle ukuba imidlalo yenguqu iphenduke ngoba yilapho abaningi abathola khona ukuziphilisa sekusele kithi abaqeqeshi bamaqembu ukuba silungise amaqembu azancintisa anqobe ngesikhathi esinzima esingaka. Lokhu akusoze kube lula ngoba isikhathi samalungiselelo sincane kodwa kuzomele sisebenze ngokukhona.
Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo ingaqala iqembu lakhe liqhube ngcono kulanyaka enye.
Itarisiro yedu ukuthi mitambo ikadzoka mwaka unoti.
Sikhangelele ukuthi imidlalo ingaqala sidlale ngcono kulanyaka enye lapho esiphutshe sendaweni yesikhombisa. Siphatheke njalo kumncintisane we-CAF Confederation Cup. Kungaba kuhlelo nyaka nca singaphutsha imidlalo yeligi sisendaweni eziphezulu kwengalane kumbe kube yithi esiphakamisa isicoco yikho esikukhangelele lonyaka.
Abalandeli bomdlalo wenguqu besebethabe babamanzi ensukwini ezisanda kudlula ngemva kokuba kube lo mbiko obuthunyelwe nge-WhatsApp usithi uhulumende usethethe isinqumo sokuba ezemidlalo ziphenduke kodwa kungabi labantu abedlula amashumi amahlanu ezinkundleni. Inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission i-SRC ize yachazela abantu ukuba lowo mbiko ngokhutshwe nguhulumende waseBotswana okutsho ukuba kwele Zimbabwe ezenguqu zizaqala mhla uhulumende ngasuthiseka ngenhlelo azaziphiwa inhlanganiso ye-ZIFA. Imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe imiswe ngenyanga kambimbitho ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukela ekuqaleni komnyaka ka-2013, eChina libikwa liqinisa umkhuba walo wokuthi izinto zonke ezitholakala elwandle, ungaba yisihlenge, izinanakazane, lenyamazana zonke ezitholakala kulwandle olwe-South China Sea, kuphansi kwalelo lizwe. IBeijing isibusa ngesandla esilikhuni, ibhidliza ezemvelo, isebenzise ibutho layo. Lokhu sokubhidlize kwachabalalisa amagqaqa lentaba. Kutsho abogatsha lobudlelwano bamanyamazwe leMelika olwe-State Department emhlangane ni lentatha lezindaba ezowecingweni ekupheleni kwenyanga edluleyo kaNcwabakazi. EleChina selisebenzisa lezindawo ukuzama izikhali zayo lokulolonga ibutho layo lakho konke okusetshenziswa kwezomvikela njengendlela yokwethusela amazwe angomakhelwane lakulolonke izwekazi le-Asia ukuba angalokothi adlalele elwandle olwe-South China Sea. Lokhu kulaloba ngo-2016 kwavunyelwana phansi kwesiqondiso se-Annex the 7th senhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba United Nations Convention ngokuphathwa zokudlelana elwandle lapho kwaqhunywa ukuba akulamthetho asekela ukwenza kwele China ngokugogodla okuselwandle lisithi konke ngokwalelo lizwe. EleMelika lithi liyasola kakhulu inyathelo elithathwa ngele China kutsho iziphathamandla zogatsha lokudlelwana kweMelika lamanyamazo womhlaba zisithi sikhathazekile kakhulu ngokudelela okwenza ele China amanyamazwe angomakhelwane endaweni zelwandle andle okumele zisetshenziswe ngumuntu wonke hathi lona lodwa. Okusobala yikuthi amankampani kahulumende weBeijing yiwo wodwa avunyelwa ukwakha izichichi zezikhali zezomvikela endaweni lezi hathi amanye amazwe angomakhelwane. Kungalesi sizathu ugatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe solufakele izalwane zeChina imigoqo yokuthola amavisa okuza eMelika ikakhulu lezo eziphatheke kunhlelo lezi zokuphazamisa ukusetshenziswa kuhle kwendawo zase-South China Sea. Ngasikhathi sinye ugatsha lwemisebenzi yamankampani olwe US Commerce Department solwengeze amanye amankampani angamachumi amabili lane 24 kahulumende weBeijing kuluhlu lwamankampani angavunyelwa ukudlelana lamankampani eMelika emsebenzi wokuthengisa loba ukuthenga ngaphandle kokuba ethole imvumo yamalayisensi yokwenza njalo. Amanye amazwe alakho ukuthatha inyathelo elifanayo njalo sibona lingabe lifanele ukulungisisa umumo okhona ukulinganisa amathuba. Ukukhathazeka esilakho ngokwenzakala e-South China Sea ayisikho kwethu sodwa njengeMelika. Siyakwazi ukuthi amazwe amanengi lawo akhathazekile ngakho ke alakho lawo ukuthatha amanyathelo ekhangelisisa izibopho ezimayelana lokudlelana kwawo lele China kwezamabhizimusi, kwezemfundo, ezamavisa lokunye okunengi kutsho abogatsha lwe-State Department. Sithatha lawo manyathelo ukuze siveze mgceke ukuthi kasisekeli njalo kasikwazi ungakwamukeli okwenziwa ngele China, ungahloniphi amazwe angomakhelwane elemelika kanye lomhlaba jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.